Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 13, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba pasina kubatana pachiti kweichi kwemapato makuru maviri ezano PF neMDC. Muri dzemagamba ematunhu dzochema nerekuti hadzisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende. Magweta ezano PF ari kumirira mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa anoenda kumatare kunosvitsa magwaro avo, asi anowana matare akavharwa sezvo nhasi riri zuva rezororo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vati nyika yava kufanira kusendeka parutivi nyaya dzesarudzo yoenderera mberi nekuvandudza upfumi hwenyika. Mashoko ava Munangagwa aya anouya panguva yoMDC Alliance iri kupikisa zvakabuda musarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Acre, apo panga pachirangarirwa magamba enyika nhasi, vaMunangagwa vati yave nguva yekutarisa upfumi hwenyika sezvo sarudzo dzakapfuura.
As I stand before you today, therefore, I see a nation of heroes, a nation of warriors, a nation of peacemakers.
So 30 July makasumuka mukataura zvine mutsindo. Magaradza pasi rose kuti tinokwanisa kunge tichitsvagarutsigiro semapato murunyararo tisina mhere mhere. Mamwewo mapato edu anokwikwidzwa aitakwikwidzwa navo vakatsvagwa rutsigiro rwavo pasina mhere mhere. Ende titarise mberi tichivaga nyika yedu murunyararo. Hatifani kunge tichitarisa zvemiga mupinyi zviri mumashure zvekuti tivamwe tichitarisa zvemakoti zvematare chii. Hatiripo ndichodai tavaga nyika yedu taenda mberi.
Rimwe gurukota rehurumende yavaMunangagwa vasupamandu wanzira vati chakakosha ndechekuti hurumende ione kuti vechidiki vaenda kumabasa uye maindastri avhurwa, zvavati ndirwo rugare rwakarwirwa nemagamba enyika muhondo yechimurenga.
Chakakosha kuti tipe vanhu mikana. Ikonomi haiwakwe negovernment, ikonomi haiwakwe namaminista, ikonomi haiwakwe nemaMP, inovakwa nevanhu vanotsvaga mari, mabusinessmen. Ivavo vanofanira kupiwa mikana yakakodzera kuti vakwanise kuita mari dzavo. Vanofanira kuvhurirwa madhoo kuti vaite mari zvisina tsvete. Vanofanira kugadzirwa mitemo inokurudzira mabasa avo, inoita kuti vakure. Kukura kwamakambani ndo kukura kweikonomi, ndo kuvandudzwa kwamabasa, ndo kugadzirwa kwemigwagwa, ndo kugadzirwa kwetelecommunication. Saka ndofunga kuti zvakakosha hurumende ichingopinda itsva kuti igadzirise nyaya yemapolicies ekukuencourage vanhu kuti vapinde mubabasa ekuita mari.
Chipangamazano chavaMunangagwa vaChristopher Mutsvangwa, avo vakakundwa musarudzo yemumiriri weNorton muparamende, vaudza Studio 7 kuti mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, avo vari kukwikwidza zvakabuda musarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru kumatare, vanofanira kusiyana nenyaya dzekumatare voya voshanda pamwe chete navo mukusimudzira upfumi hwenyika.
Zimbabwe ndeyedu tese. Vachamisa kana makundwa muda kutonga sei nyika yamunenge musina majority kuparliament, asi munongoti musi wamasarudzwa mobva madissolve parliament todzokera futi kumaelection. Hazvigoni makaruza kuparamende makaruza chibatana ine vamwe nzvimbo yenyu irimo muZimbabwe chigaro chenyu chirimo hapana pamunoshayiwa batinokwana tese tobatana tomboisawo pfungwa dzekuti kurwira zvekutonga munyika handizvo zvine basa chete asi kuti tivake ikonomi
imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati hapana chingafambe munyika munyaya dzeupfumi kana paine makakatanwa ezvematongerwo enyika.
Upfumi hwenyika hovandudzwi nehurumende ine vanhu vari kuti mukati meZimbabwe vachiri kunyunyuta nenyaya yesarudzo. Saka zvitibatsiri kuti isusu titi ngandihandei kumberi nenyaya yebudiriro tisati tagadzira nyaya yesarudzo, nekuti nyaya yesarudzo inyaya iri pakati kati kana kuti panhoso penyaya yekuti zvingafamba sei munyaya yebudiriro yenyika. Sarudzo dzinoitirwa kuti pange pachiwanika hurumende inodiwa nevanhu, hurumende inotsigirwa nevanhu, hurumende zvakare inotsigirwa nevari pasi rese. Kana tisina kuita izvozvo hakuna kwatiri kuenda, hakuna kwatingakwanisa kuenda kana tisati takwanisa kugadzirisa nyaya yekuti sarudzo dzeZimbabwe dzakaitika muna 2018 dzive dzakachenurwa. Saka nyaya yaiitwa navachamisa kukoti inyaya yakakosha zvikuru.
Nhasi kuHeroes Acre kwanga kuine vanhu vashoma zvichienzaniswa nezvinomboitika makore apfuura, asi kwanga kwakazarisa nemauto nemasoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tichiri panyaya zuva remagamba, MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti nhasi zuva rekurangarira magamba akarwira rusununguko rwemunhu wese. Bato iri rinoti apo nyika iri kucherechedza zuva remagamba, zvakakosha kuti nyika itarise kuti yaita zvakadii mukuzadzisa shuviro dzemagamba akafira rusununguko. Mumashoko aro kuruzhinji rwevanhu, bato ravachamisa rati zuva ranhasi riri kucherechedzwa mushure memasvondo maviri nyika yaita sarudzo, idzo inoti hadzina kugutsa munhu wese uye maitirwo akaitwa sarudzo idzi munongedzo kumatongero ezanupf makore makumi matatu nemasere apfuura. Mutauriri weMDC Muzvare Tavita Kumalo vanoti vatora zuva ranhasi rekurangarirawo magamba avo akafa achirwira rusununguko kubva kuutongi hwezanupf. Ngatinzwei hurukuru yavaita naRay Choto weStudio 7.
Zuva iri kwatiri rakakosha zvemandorokwati. Tiri kurangarira magamba edu achiri mapenyu, vakanga vachirohwa nezano vachirwira rusununguko munyika muno. Torangarira magamba edu apfurwa mazuva apfuura aya. Vana vemuZimbabwe vari kuedza kurarama vachiurayiwa nezano, ndo vanhu vati kurangarira. Vamwe vati kurangarira zvikurusa ndibaba mufi, baba Richard Morgan Tsvangirai namai Susan Tsvangirai. Tasvika pachinhano ichochiti nemhaka yekuti baba Tsvangirai vakaedza kurwisana nezano kuti vaibvise muchigaro. Ndo vanhu vatinorangarira ivavo. Tina comrade wedu itaidzamara nanhasi watisingazivi kwaari, asi tiri kunamata kuna Ishe kuti wherever kwaari adzamara Itai, Ishe torodza mweya wake. Torangarira magamba edu ese eMDC akaurayiwa nezano.
Ko, imi makwanisawo here kuenda kunoungana nevamwe kuHeroes Acre kana kunzvimbo dzakasiyana-siyana dziri matunhu dziri kurangarirwa magamba akafira nyika?
Tese tinoziva kuti zuva iro riri izuva rezano. Takatoziva kuti zvakakosha ndokuti timborangarira nesuwo tiri toga magamba akatizwira pahondo yerusununguko ye98 pavakadzoka kumusha. Ivapo tovarangarira because vakatirwira hondo kuti tibvise mabhunu aitishungurudza, tisingazive kuti kubvisa mabhunu kwatakaita takazoita mabhunu echitema manje ndo akutotishungurudza kupfuura mabhunu acho aitishungurudza. Tinovarangarira ivavo, but hatingamboendi tonoungana nevanhu vezano vanoshandisa zuva iroro kutoropodza vana vemuZimbabwe, kushungurudza vana vemuZimbabwe, kuita vana vezimbabwe ezipa hatifungi ndivoga vanofunga.
Imi urongo hwenyu hwokurangarira vanhu vakaita sana baba Tsvangirai, mai Tsvangirai, vana Itai Dzamara, pane pamaungana here kana kuti muri kungovarangarira munhu ari kumba kwake?
Tasangana mumahofisi venyu eMDC tobva taita minamato tovarangarira, tochema kana tichichema, toimba, todini. Vame kwaunenge uri kana usina kukwanisa kuenda, munamato yavo yavari kuita kudzimba ndiyo yakakosha.
Urongwa hwenyu imi semaonero amunozviita, munenge muchida kuti zuva reHeroes Day rifambiswe sei?
Isu isusu turi kuti zuva reHeroes Day nderekuti vanhu vatinoti mahero ngazvibve kuvanhu. Kuzikana uri munhu unenge uchishanda nevanhu, vanhu ndivo vanoziva mabasa ako. Paunoshaya, vanhu ndivo vanofanira kutaura kuti aiwa muzvari kumano nekushaya kwaakaita basa rakatiitira iye achiri mupenyu. Isu sevana vemuZimbabwe ane kodzero yekuti aende kuHeroes Acre. Iko zvino Heroes Acre yedu ine mbabva dzimwe dzinotyisa zvokuti kana vakandiendesa ikoko ndafa inini, handina chokwadi kuti ndingapagara ipapo.
Mutauriri weMDC Muzvara Tavita Kumalo vachitaura vari muBulawayo naRay Choto weStudio 7. Vana, madzimai pamwe nevarume vakasiiva nemagamba akapiwa ruremekedzo rwemagamba enyika vanoti vari kunonga svosve nemuromo sezvo upenyu huri kuvaomera. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Apo nyika iri kurangarira zuva remagamba, dzimwe mhuri dzakasiyiwa nemagamba aya dzinoti hapana chadziri kuwana kubva kuhurumende kuti dzirarame. Amai Josephine Madhakwa Marova vane murume wavo akavigwa pamarinda emagamba muchinoi vaJameson Madhakwa. Vanoti hapana chavari kuwana kuti vararamise mhuri yakasiyiwa nemurume wavo.
Madhaka akafa pasati vaitwa yaibva veibve vakarangarira vana vake kuti munhu akarwa hondo zvakasimba ende akari komanda. Havana, vanga vatoshaya pazvakazoita. Varangarirwawo vana vavo vapiwawo zvakapiwawo mamakomre.
Vakangotidzorera withospecial yataiwana ndofunga zvinobatsira.
Mwana werimwe gamba rakaradzikwa pamarinda emuchinoi Shepherd Chiku anoti hapana chavari kuwana sezvo vanin'ina vake vachifanirwa kuenda kuchikoro.
So far hapana zvama mabenefits anenge aripo besides kuti tangoyo nhasi tingoremekedzawo vabereki vedu as a nation nevamwe.
Shepherd anoti dai vana vevaimbove varwu verusununguko vakafa vawaniswa mukana pane zvirongwa zvinoyamura vechidiki munyika.
For example, we still are still my youth bandits. We still growing with my projects. I want to need our kids. Probably not kuti, maybe in the sense of kuti, it will be an added advantage to us as children who of war veterans to be given priorities on mama programs and it were a youth funding.
Mudzimai wava Ben Gumbe, amai Clarissa Gumbe, vanoti vakambonyoresa mapepa ekuti vapiwe mari asi hapana chakauya.
Takatomboenda tikanofiliswa mafomu tikanzinzi hapana chakauya.
Amai Gumbe vanoti vaida kumbosangana nemutungamiri wenyika panyaya dzemari yekuti vararame asi musangano uyu hauna kuzoitika sezvo vaida kutaura zvichemo zvavo zvose. Asi mumwe wechidiki anga ari kumhemberero dzanhasi muchinoi Muzvari Jacqueline Moyo vanoti vana nemhuri dzakasiyiwa nemagamba vanofanirwa kushanda kuti vararame sevanhu vose nekuti vanhu vakawanda vakarwa hondo yechimurenga nenzira dzakasiyana.
Indoro zvihamaidzika ngatingotenda kuti vari hama dzavo dziri dzakavigwa kuHeroes Acre dzakatorekognizwa kunzi magamba. Kune vamwe vari kunzewo ku vasina kana kumbopiwa chicherechedzo chekunzi vakafira nyika kaivo ngavatoshandawo semumwe munhu wese.
Madzimai kana varume vemagamba akapiwa ruremekedzo rwegamba redunhu hapana chavari kupiwa semubhadharo webasa rakaitwa nevarume kana vakadzi vavo. Hatina kunzwawo kuti varume kana vakadzi vakasiyiwa nevakaitwa magamba enyika vanopiwa mari sezvo vakawanda vavo vanga vasingade kutaura nezvenyaya yemari nekutya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Vakambove mutewedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Tokozile Matutu, vashaya nhasi mangwanani muHarare. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Amai Matutu vashaikira kumba kwavo muHarare nhasi mangwanani mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Amai Matutu vange vari mutedzeri wemunyori weboka reWomen's League uye vakadomwa semumwe wemasenata eMatabeleland North musarudzo dzichangopfuura. Gore rapera, amai Matutu vakadomwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuve gurukota redunhu reMatabeleland North mushure mekunge vamboitwa mutezeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko mugore ra2015. Amai Matutu vakamboshanda zvesagavhuna wedunhu reMatabeleland North kubva mugore ra2005 kusvika 2013 uye panguva iyi pakaita mutauro wakaipa pamusoro pavo mushure mekunge vagara pane imwe hotera iri muvulawayo kwemwedzi yakawanda pane kuti vanogara kuLupane rinove guta redunhu reMatabeleland North. Kuita uku kwakashorwa nevakawanda zvichinzi kwaive kutambisa mari yehurumende. Nengo ye Central Committee yebato rezanu PF uye vakambove mumiriri wemupopo mamudare reparamende vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti amai Matutu vaive munhu akazvipira mukushandira bato ravo pamwe nenyika vakatiwo kushaya kwavo kurasikirwa kukuru kwebato nenyika.
Mhuri yeZimbabwe nhasi yamuka ichinzwa nhau dzakashata chose kushayikira namai vedu amai Zile Matutu haimboyo kavena kumatabeleland north wa kambata chigaro chombe chokita icho vice wa sector for women affairs mubado redu rezanu PF wazorora nhasi tinorombo zvikuru kumuri kwa mai Matutu muri yeZimbabwe yese tichiti isusu ngatinyaradzwe naMwari ndo vanoziva mashanda basa renyu amai kuzorora henyu murugare muri gamba remagamba makaro hondo yenyu.
Gurukota redunhu revulawayo amai Angeline Masuku pamwe navaAbsalom Skosana vanove imwe nhengo yepolitbureau yezanu PF vati kushaya kwaamai Matutu kwavo yavasingafungire vachitiwo vanoona amai Matutu vachikodzera kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Amai Matutu avo vanga vava nemakore makumi mashanu vasiya murume vaJonathan Matutu. Panguva yekuenda pamhepo hapana zvakawanda zvange zvati zvataurwa maererano neurongwa hwekuvigwa kwaamai Matutu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemunyika yeMali zvakavhota nezuro musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa kana kuti runoff paine kuchengetedzwa kwakasimba chose senzira yekudzivirira mhirizhonga. Moto mukuru kwazvo uri kupisa dunhu reCalifornia uyo usati wamboonekwa munhoroondo yedunhu iri wakwanisa kuderedzwa nezvikamu makumi matatu nezvitanhatu kubva muzana zvichitevera kubudirira kwakaita chikwata chiri kurwisana nemoto uyu mukupera kwesvondo pamwe nemamiriro ekunze akanaka. Veruzhinji vari kuyambirwa kuti vakoshese utsanana uye kuti vaende kuchipatara kana vakaona vachiita manyoka aneropa sezvo vangange vabatwa nechirwere chetyphoid. Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Rutendo Bonde vanoti dambudziko retyphoid rakatekeshera mugweru. Sangano regweru Residence Forum nhasi razivisa kuti pane vanhu vapfumbamwe vakashaya nechirwere ichi, vamwe vanhu mazana matatu vakarapwa. Sangano iri rinoti dambudziko iri riri kuwanda kumukoba township, nzvimbo inogara veruzhinji. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro naDr. Bonde pamusoro penyaya iyi.
Chirwere chemanyoka ichi chinouya ne kusaita utsanana patinoenda kuzvimbudzi. Patinoenda kuzvimbudzi tinokurudzira kuti vanhu vageze maoko, nemvura ine sipo. Kana wasina sipo woshandisa madota, asi wanofanira kugeza maoko wasati wabata chikafu. Zvakare tinoti wanhu gezai maoko, mugeze chikafu chenyu especially mavegetables nemvura yakanaka yakachena. Ndinoziva kuti kazhinji munzvimbo dzedu dzemumatauni mvura inonetsa nekuti tinomirira mvura inouya mumatepi, mvura yacho isipo. Saka toda kukurudzira especially vanhu vari mumatauni, edzai nepamunogona kuti muite mvura yenyu yamunozvichengetedza personal hygiene, nekuti zvirwere zvemanyoka hazvisarudziba kuti nekuti ini ndinogara kwakanaka ndine bhohoro rangu, saka manyoka handimaiti, typhoid handiiti. Ukanzwa kuti uri kutemwa nemusoro, uri kupisa muviri, uri kuita manyoka, yambiro yandingaite ndeyekuti wanhu endai kumakliniki munotarisa kuti angori manyoka nje here kana kuti yachirwere chetyphoid.
Chirwere chetyphoid ichi chinoratidza nekuita sei?
Kazhinji kacho munhu anotanga kuita manyoka, anenge apisa muviri. Manyoka acho dzimwe nguva anenge aine chiropa mukati. Kuti ukangoita manyoka nyange usa kunzwa musoro kana kupisa muviri, unotongoziva kuti izvinezvi tiri panguva yatiri iyi, it's called an epidemic alert. Saka zvinoreva kuti unenge uine chance yekuti pamwe uri munhu ane typhoid iri kutaurwa.
Munoyambira kuti vanhu vaite sei kana vachinge vaona kana vafungira ivo kuti vabatwa nechirwere ichi?
Zvakanaka ndezvekuti maclinic edu, vashandi vanoshanda kumaclinics vane training yakasimba yekubatsira vanhu nenyaya yezvirwere zvemanyoka. Nekuti takambozviita, takamboita cholera gore riya rakauraya vanhu vakawanda, saka vanhu vese vanoshanda mumaclinics vane training yakanaka. Saka ndinovimbira vanhu kuti tangai kumhanya kumaclinic, ngatisamirire kuti ndamirirani. First thing, kuenda kuclinic. Vane matest avanoita, vane kubatsira nemadripi kwavanoita kuti chirwere chisaite sei chisapararire muvanhu.
Zvii zvinonyanyokonzera chirwere ichochi?
Utsanana, utsanana hwedu mumagariro edu nemararamiro edu dunga munhu ndozvinokonzeresa zvirwere zvetyphoid. Nekuti chirwere ichi pachirungu chinonzi communicable disease, zvinoreva kuti chinofararira kuti inini ndinacho, wese munhu wandinofamba ndichimhorosa ndiri kumutapurira chirwere chiyachi. Saka ndinoziva kuti vanhu vanowanzonzi kana nguva yetyphoid imbomirai kuita sei, kushekana maoko, kumhorosana nemaoko. Nekuti hauzivi kuti munhu waunomhorosana naye akageza maoko here kana kuti ane paasiirira, pamwe ashayiwa zipo, pamwe ashandisa mvura yemukapu, nekuti mutepa haisi kuita sei, haisi kubuda. So we can first of all refrain from handshaking. Kungodya chikafu chisina kugezwa, especially mafruits and vegetables, ngatiregedzei. Uyezve tikakwanisa kunzoti personal hygiene yekuenda kuzvimbuzi, I think tinofanirwa kuita sei, kuita more careful. Kechifo ndingati storage of water, nekuti mvura yedu haisi kubuda every day mumateps muzimbabwe. Tinoti vanhu vanenge vaine mvura yavo yavanenge vakastowa mudzimba, mvura iyoyo ngaichengetedzwe zvakanaka. Make sure kuti mune container yakachena yakavharwa, yekuti munoti mvura yekugeza iri kwayo yega, mvura yemukitchen inenge iri kwayo yega, musavhenganisa mauses mapepos emvura iyoyo.
Vanga vari Dr. Rutendo Bonde vachitaura vari parunare vari muHarare naMavelous Muhlanganyawe weStudio 7. Magweta ari kumirira mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Munangagwa anoti atanga urongwa hwekupikisa zvakakwidzwa kudare repamusoro-soro nevakakwikwidza vakamirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa, vachipikisa zvakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvekuti vaMunangagwa ndo vakakunda musarudzo. Mumwe wemagweta ari kumirira vaMunangagwa uye vari munyora anoona nezvemutemo muZANU-PF vaMunyaradzi Paul Mangwana vanoti iwo nechikwata chavo chemagweta vaedza kunosvitsa magwaro avo kumunyori wezvematare nhasi, asi vava namahofisi ake akavharwa sezvo riri zororo remagamba. Nekudaro vaMangwana vanoti vachasvitsa magwaro avo kudare nemusi wechitatu.
Patasvika kudare reConstitutional Court tawana maofisi aregistra akavharwa nokuda kweholiday yanhasi. Saka patavatsvaka vatizivisa kuti vachavhura maofisi avo nomusi wechitatu. Saka nomusi wechitatu mangwanani tichaendesa mapepa okukwikwidza nyaya yakakwirwa kudare navachamisa. Mapepa edu atova redi, magweta edu akatopedza kugadzirira kuti vanodefenda President Mnangagwa, vachibudisa zvakare pachena kuti vachamisa vari kuda kutamba nepfungwa nenguva yevana veZimbabwe. Vanoziva havo kuti vakadyiwa election, mapepa avo haana musoro dokuda kungopedzera vana veZimbabwe nguva pano kuti tiende mberi nokugadzirisa ikonomi yedu chitungamirirwa nababa vamunangaza.
Zvii zvikuru zviri mumagwaro enyu zvamuri kupikisa nazvo?
Mutemo wenyika hautibvumiri kudhiskasa nyaya dziri kuinda kudare nemedia munonzi maenda mberi kwematare. Asi chandingangoziisa ruzhinji ndechokuti tichabudisa pachena kuti nyaya yakamhangarwa navachamisa haina musoro. Tanga tisina tarisiro yokuti munhu ari kudzidzira kuita gweta savachamisa angatambisa nguva yedare neruzhinji rweZimbabwe achiendesa nyaya isina musoro kudare. Asi zvizhinji tichazoratidzira mumagwaro ataendesa kudare.
Chikwata chenyu chemagweta chakakura sei vamangwana?
Akawanda magweta edu, tatora nyanzvi dzomutemo. Asi hatina kuita savachamisa vanonotsvaka magweta kuSouth Africa. Isu tashanda navana vemuno, vakadzidziswa muno, vanonyatsoziva mutemo wedu muno.
Pamaenda nhasi kudare, manga musina ruzivo here rwokuti nhasi izororo?
Tachizo edu kuti nhasi izororo, asi tanga tichitarisira kuti nokuona importance yekesi matare edu anosizviita kuti kana paine kesi ine such importance seiyi yakamisa kuenda mberi kwenyika anogona kuita sit even neholiday.
Vanga vari rimwe remagweta ari kumirira vaEmerson Munangagwa, vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare neStudio 7. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Kusuvanda vanoti havashamisike nedanho reZANU PF iri sezvo iri kodzero yemunhu wese kusanganisira veZANU PF ivava kuenda kumatare vachipikisa magwaro avo.
Ndinofunga ndizoratidza kuti vanhu ava vanotya nekutanzwa kuti vari kuenda kukoti vachiti ivo nyaya haifaniri kusvika kumatare dzimhosva nokuti purezidhendi Emmerson Mnangagwa vanga vasina kuwana mapepa nenguva yakakwana. Isu tichiziva kuti vakapuwa mapepa musi wechishanu rupiri pakazotumirwa zvemamwe nasherif. Saka tiri kutongoziva tori pachena kuti ZANU PF yotya kuti chokwadi chabuda pachena nokuti sezvo zvinotaurwa pachirungu numbers don't lie.
Ko zvavari kuti mhaka anonoka kusvitsa mapepa mukati memaawa 48 kana mazuva maviri anenge achikurudzirwa nemutemo kuti pange pachiitwa recount kana kuverengwa zvakare kwezvakabuda musarudzo, munotiwo
President Nelson Chamisa havasi kutaura zverecount. Vari kutaura kuti result rakaiswa ranga reservice out rakabva kumaelections, vachigumba vakangotora namba yavanoda vakati ndiyo yatinopa vamunangagwa. Hatinodazve ndiyo yatinopa vapresident Chamisa. Izvozvo ndinofunga ndo zvakakosha, ndo zvatiri kumhanyisana nazvo. Inyaya yavo yerecount yava imwe nokuti hazvibatsire kuita recount isu tichiziva kuti panguva shomanene pachipera kungoita maelections vanga vari mushishi kunyoresa mavifomu matsva. Kana vanga vachidaro tinotofungidzira kuti pamwe nemaballot paper imomo makatoitwa tampering. Saka chokwadi chiri pachena ndicho ichi kuti kana pachivhurwa maballot box akavhoterwa panenge pasingatarisirwe nyaya yerecount, panenge pachitariswa nyaya yekuti tione kuti maballot paper arimo imomo akamira sei uye ndo aivhoterwa nevanhu here. Zvakaita seizvozvo recount haibatsireba kana tichiverenga zvinhu zvinenge zvakaiswa imomo neZANU PF ishanda pamwe chete neZEC. Chakakosha ndechekuti koti itaure kuti maresults akataura navachigumba haana kufanana nemaresults aibva kumaelections nekumapolling centers.
Vanga vari mutauriri wavaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Kusuvanda vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvezuva remagamba racherechedzwa nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba pasina kubatana pachiitiko ichi kwemapato makuru maviri eZANU PF neMDC. Mhuri dzemagamba ematunhu dzochema nerekuti hadzisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende. Magweta ZANU-PF ari kumirira mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa anoenda kumatare edzimosva kunosvitsa magwaro avo asi anowana matare akavharwa sezvo nhasi rangariri zuva rezororo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwanani. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 13 kuNcwabakazi 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
this alliance is fair balance, both our free and fair elections.
Asikhathazeli udlayela olwabangwa dale MTC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile.
Khuluma kunanzeni ilanga lamaqhawe namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa wethese umanyano MDC Alliance umlando okubangela udlakela elizweni ngemva kokhetho.
Silahlekelwe njengabomama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siya khala kunye lemondo yakomathuthu ukusebenzela ibizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe ingxenye yalaba abalele endaweni yamaqhawe elizwe.
Onke waba ngusibalukhulu wesabelo seMathebelele North unkosikazi Thokozile Mathuthu kaSekho. Kambe iMDC Alliance izaphumelela na kudaba lwayo lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuluma ekunanzeni ilanga lamaqhawe ele Heroes Day lamhlanje umongameli Emerson Mnangagwa wethese umanyano we MDC Alliance umlando wokubangela udlakela elizweni ngemva kokhetho. Umnangagwa uthe leZimbabwe sokumele liqakathekise ukuthuthukisa ezenotho njalo lihloniphe amaqhawe athuthukisa ezenotho hatshi awezombusazwe kuphela. Kubika uGibson Bebe.
Utsho lokhu namhlanje eHarare emathuneni amaqhawe elizwe emkhosini wokukhumbula abalelwa inkululeko eyaletha uZibuse ngomnyaka ka-1980. Elalamhlanje ilanga lonyaka linanzwa ngemva kokhetho osoluphikise impumela yalo ikakhulu esikhundleni sikamongameli. Abebandla le-MDC Alliance bethule isicelo emthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court bephikisa impumela ethulwe ngabe ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ethi uMnangagwa unqobile kulolu khetho. UMnangagwa uthe iZimbabwe isikwazi ukuqhuba ukhetho olokuthula kodwa lokhu sokuphandaniswa ngumanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance.
This alliance is fair balance, post our free and fair elections.
Asikhathazeli udlakela olwabangwa ndlale MDC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile. Lokhu kwaletha ukufa kwezizalwane zethu. Imoya yabo kayiphumule ngokuthula. Ngiphakathi kokulungisa ikomishini yokuhlubungula udaba lolu. Khathesi sekuyisikhathi sokukhohlwa okwenzakala ngesikhathi sokhetho, sikhangelane lekusasa yethu.
Lokhu kulandulwe ngabe MDC Alliance besithi uhulumende weZANU-PF nguye othumele amasosha ahlomileyo ukuyalisana labantu abangahlomanga ezitaladeni akade besebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insolo yabo ngokuphuza ukwethulwa kwempumela yokhetho. Umnankagwa uthi abatsha beZimbabwe babekwazi ukuthi balethuba lokuba ngamaqhawe hatshi kwezombusazwe kuphela kodwa kwezenotho, njengoba sekubalulekile ukuthi uZulu abonisane indlela zokuthuthukisa inhlala kahle. Umnumzana Davidson Sakala, isakhamuzi saseHarare, nake ulandise ngokuqakatheka kokuthuthukisa ezenetho njengoba amaqhawe alwela ilizwe aletha uzibuse hatshi inotho.
Yebo, lo ngumqondo omuhle. Lokho kuthiwa ngubaba uMnankagwa ukuthi siyaphambili ngezenotho. Yinto enhle kakhulu, siyaphambili njengoba sikhangela ukuthi uzibuse sesamthola, kodwa inotho yethu ayimanga kahle. Ilizwe lethu lingabona ukuthi siyabambana, inotho yethu siyilungise ibenhle, kungaba kuyasinceda kakhulu empilweni yethu. Ngenxa yokuthi ukutshona sitshayana sikhangela muva akusancedi, iZimbabwe somele iye phambili.
Eminye imikhosi yokukhumbula amaqhawe ibisenziwa emathuneni amaqhawe asezigabeni nezicindini zonke zelizwe ukukhumbula labo abangabekwanga endaweni ebekwa lapho abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe eseHarare. Emkhosini waseHarare, Heroes Acre bekulezihloko labangane zalabo ababekwa khona. Unkosikazi Sifiso Ndlovu, ingane yelinye lamaqhawe abika kulindawo, umnumzana Nelson Dlovu uthi leli langa liyisikhumbuzo salabo abazinikela impilo yabo ukukhulula eZimbabwe.
Kimi linanga lokukhumbula abantu abanikela impilo zabo ukuthi sibe lenkululeko eZimbabwe. Asibuyelanga izihlobo zethu kuphela, but wonke umuntu olele lapho wazinikela ngempilo yakhe ukuba lizwe leZimbabwe likhululeke. Lilanga elihle kakhulu, ilanga okumele silisakathekise kuso sonke isikhathi.
Emuli yalo owayengumseli kamongameli welizwe uMui uDr Joshua Mqabuko Nkomo layo ibikhona kuzobeka amaluba emathuneni yamalunga amathathu alele eNational Heroes Acre abalisa umfowabo uSteven Nkomo lomkakhe unkosikazi Joanna Mafuyana Nkomo. Ekhuluma ngempilo kaJoshua Nkomo, unkosikazi Irene Nkomo uthi abatsha kumele bakhangelele impilo kaMqabuko babe nesifiso sokuzinikeza ngendlela azinikela ngayo ukuthi abantwana beZimbabwe babe nekusasa enhle.
Ukuthi wayeliqhawe lamaqhawe ngendlela aphila ngayo, lendlela ahamba ngayo, lendlela ayezimele ngazo liqhawe.
Umbuthano wanamhlanje ukunanza amaqhawe azinikeza impilo ukukhula eZimbabwe abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe babekwa eNational Heroes Acre ubeyula abantu abaningi abagoqela abasekeli beZANU-PF abezokholo abalwa impi yenkululeko labatsha. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Max Mkandla ukuthi kuqondile na ukuthi umongameli Mnankagwa athi ukhetho soledlule, ngakho sokumele kubhekwe phambili nxa kulo daba lokuphikisa impumela yalo emthethwandaba.
OmNankagwa laba lobochiwenga ngabantu labana babesimgabe engupresident laphana. Ilizwe leli ngeke likhokhelelwe ngumuntu ongelawo credentials. In other way, yena se-influencile ukuthi vele kakube yikhona lokho i-follow design. Usekwazi mhlophe asekukhulume lamajaji abi lawa abawafakayo. So-ke futhi ukuthi vele sokuyikhona lokho, sibusa i-military la. Sebekhohliwe vele bona ngokuthi vele kulamakhothi. Uchamisa le-MDC bathi besithi baya baboycotta ukuthi bangangena ekhethweni. Bonke labona laba amaphathi abawafakayo awabo ukuthi ayingamapresident angu-23 beqamba amange ngamaphathi abo, bonke bathi bona hayi ekhethweni ngakukhanje abengasithisekanga uzahambe ekhoti. Uthamisa sesekhoti kathe sebesithi hayi ama-election sesikhohlwe ngawo.
UMongameli Mnankagwa ugcizelele ukuthi i-MDC Alliance yiyo eyabangela udlakela loliyana okwabhubha khona abantu abadutshulwayo, njalo kule commission ezalukhangela lolu daba izalungiswa.
Ikhomishini leyo eyabikhethwa ngubani? Izavele iripota kubani? Ikhomishini bani ezathatha ama-structures akhe wafake khona laphana? eka dumbu jena ngazenge sizwe ukuthi yahamba yaphelela ngapi eyayikhuluma ngokwe-ground. So ke i-commission leza ifakwa yena leyo vele iyabe i-formality vele ngama-structures akhe abantu bakhe bayazi-reporta kuyo. Abantu babe bulawa i-ground nxa besiya-reporta ibakade bevalelwa. Nabona bebe-MDC from 2000 sasilandelela ama-reporta ayekhona thina sasingabe-peace liberators peace platform. Sasilandelela abantu babesithi nxa beganyuliyo kumbe betshayo kumbe betshisela izindlu besiyaripota yiba babefika befakwa ezitokisini. So nakhona lokhu kathesi abazange benze udlakela ngoba azange belwe namapolisi babesiyademonstrate ukuthi hhayi tathi ukhetho lolu luninjani ngama-results lokhu ephekwa yini. Amapholisa ayesebanqobile labana abantu ngoba umsebenzi wamapholisa ngokuthulisa udlakela. So bona basebesiwa ngabantu abaprovokayo kulama-infiltrators abantu abangathiwa be-MDC ukuthi wenga lo wathi yena hhayi abantu be-MDC babadubula abantu babo bedubula ngawo kumbhobho yikho khona khane sesibuyela khona laphana izikhali zabo lezana ezegugrawundi bezo sesithi lezizo ezezabo vele into yabo ngabayithiyi waye engafaki ikhomishini yokuthi amasosha adiploya ngubani slawo amavidiyo la masosha khudlana ukuthi ngabodubula amantu umuntu evuqa phansi e-ema.
Umnumzana Maxim Kandla yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kobulawayo khona inkulungwane lenkulungwane zabantu zithe gwaqa e-Provincial Heroes Acre zikhumbula amaqhawe lamaqhawekazi alaliswe kuleli dolobho.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibutheni ebulawayo Nkulumane Heroes Acre uZulu ehlonipha abalwela inkululeko yelizwe abaphilayo lasebabhubhayo bethi kulilungelo eliqakatheke kakhulu emulini yeZimbabwe. Usiba Lukhulu engumphathi ntambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku nguye obale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa echasisa ngokuqakatheka kwaleli langa.
Ilanga lalamhla liqakatheke kakhulu ukucelebrate imisebenzi yabalweli benkululeko ikakhulu abantu abangomama abathiya imuli zabo besiyalwela leli lizwe. Sithi labo mama abaseleyo lamuhla abathathe ilizwe from kulabo mama abahambayo. Khathesi kuliwa lobuyanga, kuliwa lemkhuhlane, kuliwa lakho konke okungalunganga.
Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Winos Dube obekhona emkhosini wanamhlanje uchasise ngokuqakatheka kwaleli langa.
Ilanga lanamhla lilanga eliqakathekileyo kakhulu empilweni zethu njengabantu beZimbabwe moso njengabantu bakobulawayo ngoba lilanga lapho esikhumbula khona amaqhawe asithiyayo lamaqhawe akhona kuleli lizwe abantu abasenza umsebenzi omkhulu ukukhulula ilizwe lethu leli leZimbabwe esizigqaja ngalo kuzokubela namhlanje. Lilanga lesiliqakathekisa kakhulu esifisa ukuthi ngathi labantu abatsha bazwisisa basondele duze bakubambe kube yinto engasoze iphele sinidina. It must be an everlasting legacy.
Umnumzana David Moyo ongumgcini sihlalo webulawayo ku-NPP upha umbono wakhe embuthanweni lo.
Ngise ngikhuluma lapha ngise Heroes Acre but okundanisileyo ngibe ngisithi into le is a national event but engikuthole sekulapha ngithole enye iparty sigqoke iregalia ukuthi lo munyu obele sifiso ezizwe ukuthi ngiye attenda i-National Heroes ngoba siye national thing kube sezibona se-isolated ngoba into le isuke yatshintshwa yangani into ephathi lakanye even u-Resident Minister ekhuluma ebingelela abantu laphana kumangalisile kakhulu ngoba ubebingelela ubukhokheli bezano ebingelele bonke la ma-chairman ezano but engatsho ukuthi wonke ama-chairman ama-political party ala. So kundanise kakhulu ukuthi ngesikhathi thina sifuna ukuthi sibumbanise abantu beZimbabwe but we are starting to separate abantu beZimbabwe.
imuli zamaqhawe lamaqhawekazi ebezize ebulawayo Nkulumane Heroes Acre namhlanje zifake amaluba emathuneni ezihlobo zabo ukuthi umphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Masuku laye ufake amaluba engcwabeni lamaqhawe angaziwayo lapho alele khona kunye namapolisa labebutho labo bafakile amaluba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eNkulumane Heroes Acre ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Oke wabanga sibalukholo wesabelo semathebelele North unkosikazi Sithokozile Mathuthu kaSekho. UMathuthu ubhubhe namhlanje ekuseni eHarare ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. Kubika uBathabile Masuku.
Unkosikazi Mathuthu olwisane lomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho okwesikhathi eside. Ngesikhathi ebhubha ube ngumsekeli kanobhala jikelele wohlangothi lwabesifazana olwe Women's League eZANU-PF. Amalunga aweZANU-PF abeze ukuzonanza usuku lwamaqhawe eNkulumane Provincial Heroes Acre aveze ukudana ngokubhubha kwakhe. Omunye wabo ngusibalukhulu wakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku uthi bazacela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amuphe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Umama Mathuthu ngemsebenzi akhayenzayo thina njengabomama kuyisinwelo ukuthi unanzwe imsebenzi yakhe ukuthi abe liqhawe lesizwe kuyisinwelo njengabomama.
Ilunga lePolitburo leZANU-PF uMnumzana Absalom Sikhosana umchaze njengomuntu obelozwelo ethanda isizwe njalo ukudlula kwakhe bebengakulindele.
Ukuhamba kukamama uSithokozile Mathuthu kusidanise okumangalisayo besingakulindele. Sibona ukuthi ilizwe liwelwe liyeze limnyama ngokuhamba kwamathuthu. Ube ngumama obesebenzela isizwe, engumama othanda ilizwe lakhe, engumama olozwelo.
Omunye owaphila lonkosikazi Mathuthu empini bephansi kwevuyo lebutho leZipra unkosikazi Judith Ncube uthi balahlekelwe kakhulu.
Silahlekelwe njengabomama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemuli yakoMathuthu. Sisebenzele ilizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe yingxenye yalabo abalele endaweni yamaqhawe elizwe. Siyakukhalela khonoko njengabomama ngoba nxa umuntu wesifazana ethe wafaka icontribution yakhe epheleleyo sabe siloyisa ukuthi kazuze laye inhlonipho kumbe ukusekelwa okupheleleyo.
Unkosikazi Molly Mpofu Ndlovu uthi kaginyi amazwi ngesicelo sakhe sokuthi aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe elizangcwatshwa eNational Heroes Air Cup.
Thina njengabo mama sizizwa sidathekelwe. Mina vele awukuthi njona ngikhuluma ngoTshoko ukuthi siyakhuluma ngesiphuthi akambe kuNational Show. Abe National Hero ngoba uTshoko sisukela from Zapu up to where we are today. Ubaba unkomo esichiya ezandleni zezano PF sasala sizolusula umama uTshoko umama Masuku. So thina njengabanye bakhe sebenzela kakhulu siyacela ukuthi uMongameli asihloniphe thina njengabomama ukuthi asihambisele uTshoko iNational Heroes.
Umnumzana Jonathan Mathuthu umkamui ubike ukuba ubhubhele emzini wabo eHarare lamhlanje ekuseni, ngakho ke akula okuningi osokuthe kwaphuma ngamalungiselelo womngcwabo wakhe. Umuyi owathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1968 ngenyanga kaNhlangula usebenzele ibandla lezano PF ephatha izikhundla ezehlukeneyo lasedaleni lephalamende lele-senate kanye lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lamaqhawe ele Heroes Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Abasinda emkhuhlaneni wemvukuzane yevele eZimbabwe sebekhuthaze uhulumende ukuthi avumele ukungena elizweni kohlobo lwebra ebizwa ngeprothesis kungelamba Ntelo. Bathi lesi kayisizo sembatho sokuceca kodwa isembatho esiqakathekileyo kubomama nxa bethe bahlinzwa bakhitshwa ivele. Kubika uMavis Gama.
Lesi sicelo siza ngemva kokuba abasinda emkhuhlaneni womvukuzane yevele besehluleka ukuthola lumhlobo wamabra eZimbabwe iningi bewalanda emazweni anjengeSouth Africa, Britain, Canada lamanye lapho abiza intengo ephezulu. Bathi lumhlobo webra uqakathekile kakhulu empilweni yabo ngemva kokuba bethe bahlinzwa bakhitshwa elilodwa kumbe wonke amabele ngendlela yokwenqabela ukusabalala kwemvukuzane yamabele. Enye yengcwethi ebona ngokulwela ilungelo lezisebenzi unkosikazi Elizabeth Sibanda uthi ukuqakatheka kwala mabra yinto okumele uhulumende ayizwisise.
Singakhangela udubo lolulekhwenza soluhlasele kakhulu even ebantwaneni amankazana abasakhulayo. Nxa sesikhangela laba abafuna ukunceda ukuthi khabavunyelwa, kumele kubhadalwe amajuti. Angiboni njengani kungaba into esingayivumela thina njengabomama.
Ukhuthaza uhulumende unkosikazi Banda ukuba ehlukanise impahla yokuceca nje legqokwa ngoba umuntu ethe wahlaselwa ngumkhuhlane othize, hathi uyiphatha ngokufanayo lapho kuhlawuliswa imali yomthelo.
Sifuna laye uhulumende engenele phakathi uthi lawa ama-donations lawo abuye free elizweni lethu, ahambe free kuzigulwane ezigula lawo umkhuhlane. I think njengabomama sizabona ukuthi sizahlala phansi lathi sincedisane lana ukuthi i-message leyi ihambe sibili ifike kuhulumende.
Abenhlanganiso ephathelane lezemvukuzane eye-Cancer Association of Zimbabwe bakhala ngohulumende abathi kusobala ukuba akazwisisi ukuqakatheka kwemihlobo yamabrala empilweni yalo osinde kumvukuzane yebele njalo ehlinzwe wakhitshwa elinye lawo kumbe wonke womabili ukwenqabela ukusabalala kwayo isiya kwezinye izitho zomzimba. Okhokhela inhlanganiso ye-Cancer Association unkosikazi Junior Mavu uthi lanxa bebewathola kwabalozwelo eSwitzerland njengenhlanganiso kusikhathi esedluleyo kabasanelisi ngoba imithetho yelizwe kwezokungeniswa kwempahla isilukhuni okuphindiweyo.
We used to get donations from Switzerland, but it became a challenge with Zimra. They wanted us to pay duty.
Sesithola usizo luvelela kubangani bethu kwele Switzerland, kodwa kwaba yinkinga kabe Zimra besithi kumele sihlawule imali yomthetho. Amanye akhona ayengawagqowa ngababesipha usizo, kodwa elokhe esesimahle sesihlula ekanye ukuwahlawulela. Sagcina sesingawatholi ngoba singayanelisi ukuhlawula leyo mali.
Esinye isiphathamandla senkampani esebenzisana lengcwethi kwezemikhuhlane yemvukuzane eyeBains Imaging Group, uNkosazana Ethel Chikopa, ulandisa ngokuqakatheka kwalumhlobo webra.
And the unfortunate thing is that they're not readily available.
Ngenxa yokuswelakala kwala mabra elizweni, uNkosazana Chikopa uthi kungalesi sizathoke bekubone kufanele badinge indlela zokusiza abesifazane ukubatholisa lawo mabra.
We are hoping to create a pathway.
Silethemba lokuba sizodinga indlela zokusiza. Siyajabula njalo ukuba umongameli useqalele indlela zokusebenzisana nabesifazane ilizwe lonke ukulwisana nokwehlisa ukwanda kwabahlaselwa yimvukuzane. Silethemba lokuba sizothola indlela yokuwaletha bawathole lula abesifazane bonke. Injongo yabe onkhokhe yikubona ukuba abesifazane bathola bonke ukuzabasiza.
Kungalesi sizathoke abe-Cancer Association besebenzelana lezinye inhlanganiso ezivalisa AIDS Support Awareness Project yakwelebhilitani ekhokhelwa ngunkosikazi Abigail Parker. Ulandisa ukuba kungani sewazinikela ukubuthanisa la mabra awaletha eZimbabwe unkosikazi Parker.
My mother had breast cancer. She passed away 3 years ago and I donated her prosthesis here to the cancer center.
Umama wami wayele mvukuzane yeRS. Ubhubhe eminyakeni emithathu edluleyo. Ngasenginikeza prosthesis RAS njengosizo kwabe-cancer center. Naba njalo nomngani owatholakala ele mvukuzane yeRS lenyanga ngamabasa ngakinye akatholakale lo kuleli lizwe. Lawo mabra ngabuyela kwelengilandi ngasungula umkhankaso ngokudinga usizo lwami lamabra. Ngasebenzisa iphephandaba lendawo yakithi. Ngathola usizo livelela kuzuba owabuya obuningi ukuzayinikeza lawo mabra.
Kungalesi sizathoke abenhlanganiso ezisebenzisana labasinda kumvukuzane yevele okubalisa e-Cancer Association bekhuthaza uhulumende ukuba aluhluzisise lolu daba lokuhlawuliswa kwala ma-prothesis bras adingwa ngabasinde kumvukuzane yevele ngoba eyingxenye yokuhambo lokusila kwabo ngemva kokuhlinzwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli imsebenzi yakho emibuzo pelejili. Sekwenzakele. Ke madoda ule ndaba sikhuluma ngehlonipho. Awuli hlongandlebe. Oh, my name is the Sibona Momo. When I don't want it, it's a
kutshedwa
sibona ngomo
wena dawungandlebe
usafeleje
obani
obani sikukhuza sithi yekeli msebenzi yakho emini usafeleje
Tanga pansi iqembu lika sinini ngwenya umalumami basekulo beqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma emnandi ethi isala kutshelwa ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili owake waba ngusibalukhulu emathebelele North unkosikazi isithokozile mathuthu kaseko Namhla bekulilanga lokunanza amaqhawe ele Heroes Day kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamile inkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.